Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 9 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa voita musangano nevatori venhau vachiti vane tarisiro yekukunda musarudzo. Vachiwo kumusangano wePolitbureau webato ravo reZANU-PF, mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vatiwo vari kutarisira kukunda. Nhasi kwapera makore masere kubva zvakapambwa murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nemutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU-PF vaEmerson Munangagwa nhasi vaudza vatori venhau muHarare pamisangano yakasiyana kuti vane tarisiro yekukunda zvine mutsindo musarudzo dzegore rino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaChamisa vataura mashoko aya nhasi mangwanani vachiparura urongwa hwavo hweZimbabwe Agenda 2023 uhwo vati vachashandisa kukunda musarudzo.
Maungira emufaro, maungira eshanduko, maungira ebudiriro ngaange achipinda mumakomo nemunzizi nemumaruwa mese nemumaraini mose nomastreets ese kusanganisira nomumapraza kuti vanhu vazive kuti kune shanduko iri kuuya. Izvi zvinoda kuti vanhu vange vachizvipira mavolunteers. Sati munhu nomunhu ngaave nevashanu vake vaanonyoresa pavoters form. Vari kudiaspora nyoresa vashanu vako. Toda kuina zvine mutsindo winning big kuti zvinhu zvedu zvisumuke zvakanyanya.
Vati chimwe chavachaita kuti pave neshanduko kuti vanhu vasarudze vatungamiri vavanoda munharaunda dzavo.
Vanosarudza maMP nemakanzera, sarudzai vanhu venyu muchitarisa nhoroondo, muchitarisa kukodzera kwavo nezviito. Pene nguva izviito ongororai mabatiro avo, wamaona asingaiti bisai, anoita dzorerai, anenge achigona mutsva penzai. Kuti ngapinda yake mukomana kana ngapinda yake musikana, anopinda kumaparamendi, anopinda kumakanzuro, asiwo pakusora pari ngapinda yake mukomana kwete ngapinda yavo baba. Saka muri kuzviona pane mukomana nababa.
VaChamisa vati vakanyorera tsamba kuna vaMunangagwa vachivakurudzira kuti vaburitse nhengo yebato ravo vachimirira Zengeza West vaJob Scala muJerry, asi hapana chakabuda.
So yes, I've engaged and Scala is worried. The last time I engaged him, he was telling me about how they've tried to say, no, it's your leader who is refusing to talk to us. If he talks to us, then yeah, we can deal with your release.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba, asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakambouza Studio 7 kuti vaMunangagwa havapindire pane zvinenge zvichiitika kumatare sezvo akazvimirira. VaChamisa vati CCC yakatozivisa nyika dzakavakidzana neZimbabwe nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo, uye vatiwo vashandi vehurumende kusanganisira mapurisa nemauto havafaniri kutya kuti vachadzingwa basa kana hurumende yasanduka. Vashorawo zvavati zviri kuitwa nehurumende zvekutaa nekumanikidza mapurisa nemauto kuita zvematongerwo enyika.
Tinozviziva kuti mukudzidziswa kune vanenge voda kuzama kuda kukwezva vanoshandira hurumende kuti vanzwe mashoko ebato. Hurumende yakakura kudarika bato. Hapana munhu anofanira kudzidziswa urongwa hwebato kana kunzi toda kudefenda bato. Bato rinouya richienda, chinoramba chiripo ehurumende.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva pamusoro pezvataurwa navaChamisa. Vatiwo kana paine mapurisa nezvichemo ngaaendese zvichemo izvi kuvakuru vemapurisa munzvimbo dzavano shandira. Asi masangano akaita seUnited Nations vakakweretesa hurumende mari nevanorwira kodzero dzevanhu vanhu vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemapurisa kutadzisa vanopikisa kuita misangano pamberi pesarudzo. Vachamisa vashorawo nyaya yeuori nekushandiswa kwezvinodhaka vachiti zviri kuitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Zvichakadaro, vamunangagwa vaudza musangano wepolitburo yebato ravo kumuzinda webato kuti ZANU-PF iri kunyoresa vanhu kuvhota uye inotarisira kukunda zvine mutsindo.
Voter registration grassroots oriented mobilization strategies.
Tinofanira kuenderera mberi nekunyoresa vanhu kuvhota zvikuru sei takanangana nekumisha nemasero.
Vati gadziro yesarudzo yave pachidano chepamusoro uye bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vacharimirira dzemaprimary kutanga svondo rinouya. Vamunangagwa vatiwo vachatanga kutsvaga retsugiro vachishandisawo nzira dzechizvino-zvino kuti vakunde musarudzo.
So our partisan PF is geared
ZANU-PF takagadzirira kutanga kupinda muvanhu tichitsvaga retsugiro kuti tikunde uye tinoziva kuti tichakunda.
Vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vangwarire vanhu vanoda kusvibisa hurumende nemapazi ayo.
NGOs must be transparent and accountable.
Asi vanopikisa vanoti ZANU-PF haina zvairi kuita kuomesera nhengo dzayo dzinenge dzapomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu vachitiwo vamunangagwa vanongotaura kuti pasaita mhirizhonga asi munyika maberekera ingwe. Vamunangagwa vakaudza musangano wekuziya zvikwereti zveZimbabwe masvondo maviri apfuura kuti sarudzo dzichange dzakajeka uye nyika yagara ichiita sarudzo dzakajeka. Ndakamirira Studio 7 Harare. Dini Godwin Mangudya.
Musangano wechimakumi matanhatu nenomwe kana kuti 67th session of the Commission on the Status of Women uri kuenderera mberi kumuzinda weUnited Nations muNew York nhasi, mumwedzi uno wakurume wekucherechedza madzimai nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzavo. Vachitaura pamusangano uyu nhasi, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati Zimbabwe ine bumbiro remitemo rinokoshesa kodzero dzemadzimai. Vatiwo Zimbabwe yaisa runyoro rwayo pazvibvumirano zvakawanda zvakanangana nekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai. Vaenderera mberi vachitiwo mitemo yakaita seData Protection Act yakadzikwa nenyika inobatsirawo kuchengetedza kodzero dzevanasikana. Amai Mutsvangwa vatiwo Zimbabwe yakaparura matare epamadande mutande kana kuti virtual courts mumatunhu ose gumi enyika kuti vanasikana nemadzimai vakwanise kumhangara nyaya dzavo, vakati muzvikoro nyika iri kusimudzirawo dzidzo yemwanasikana. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vari kumusangano uyu pamwe nevamwe vemasangano akazvimirira oga vakawanda vari mune nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Asi vanopikisa nevamwe vanorwira kodzero dzemadzimai munyika vanoti Zimbabwe ichiri kutatarika kugadzirisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzavo, sezvo vachiti madzimai ari mumapato anopikisa vanoshungurudzwa uye hapana zvakati tsvikiti zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko rekuroodzwa kwemwanasikana asati abva zera. Nezuro pazuva remadzimai kana kuti International Women's Day, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Jill Biden negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakapa mubayiro wehushingi kumadzimai gumi nemumwe kubva kunyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Ethiopia, Afghanistan, Malaysia nedzimwe. Mubayiro uyu wakakosha zvikuru kune vanorwira kodzero dzevanhu. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vakambopiwawo mubayiro uyu vari mukuru wesangano reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyamupinga avanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana, kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ini semumwe akapiwa mubayiro weInternational Women of Courage Award yandakapiwa muna 2020. Ndakaona kuti madzimai mazhinji ane zvaanoita. Zvimwe zvacho vanotesa upenyu hwavo parumana nzombe. Vanoita mabasa anotyisa ekurwira kodzero dzevamwe vasingagone kuzvitaurira ivo pachezvavo. asi madzimai aya anowanikwa achitaura akamirira mamwe madzimai kunyangwe nevana vadiki. Tikatarisa nyaya dziriko mazuva ano dzevana vadiki vari kuroorwa, hatingati kuroorwa, vari kubatwa chibharo vopedzisira vanzi mudzimai waningi. Kukashaya madzimai anotaura nezvazvo nekuipa kwazvo, nyaya idza hadzibude kana kuenda mumatare hadziendi, asi madzimai ari kuwanikwa achidziburitsa nyaya idzi.
Zvamira zvakadai, munoona kuke panogadzirika sei?
Kodzero dziri kutyorwa. Dziri kutyorwa chero nevanoziva nevasingazive, vese vari kukora. Saka ngatingwarirei patinoona kodzero dzemwe wedu dzichityorwa, ngatitaure nezvazvo. Saka ndinoti ngatipembererei mwedzi uno waMachi tichirangarira madzimai anoita mabasa anoshamisa. Vamwe vacho vanotofa vari kuita mabasa iwayo. Kurwira kodzero hachizi chinhu chiri nyore, chinhu chakaoma. Nekuti iwe pamwe dzako hadzina kutyorwa, uri kuona kodzero dzemumwe munhu dzichityorwa, woti aiwa mirai, musatyore kodzero dzemunhu uyu. Wototora mikana yakasiyana siyana kuti munhu uyu anokwanisa kusungwa aende pamberi pedzimhosva.
Vanga vari Dr. Rita Nyamupinga, vanotungamira sangano reFemale Prisoners Support Trust, vari parunare muHarare, naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Nhasi ave makore masere kubva murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidzamara vapambwa muGlenview muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vachibva vatsakatika vachisiya mudzimai nevana vaviri. Muna 2016 mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiri mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakaudza musangano weUnited Nations Universal Periodic Review kuGeneva kuti hurumende yaive mushishi kutsvaga vadzamara. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe kuti hurumende yave papi nekutsvaga vadzamara, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika Maibere.
Kwapfuura makore masere kubvira itaidzamara atsakatika. Isu sevarwiri vekodzero dzevanhu tinoramba chingokurudzira hurumende kuti vateedzere chisungo chebumbiro redu remutemo, icho chinovasunga kuti vange vaine basa rokudzivirira mhuri yeZimbabwe. Kunyangwe chisungo cheAfrican Charter muArticle 18 chinoti icho mhuri ndiyo iri pamudzi wesociety yedu isu semaAfricans, uye ichadzivirirwa nestate kubva paphysical health, moral health nezvimwe zvakadaro izvo.
Makatarisawo mamiriro akaita zvinhu munyika, munoona here pachiine mukana wekuti rimwe zuva muchamuka muchizoti itaidzamara azowanikwa?
Kutsakatika kwaitaidzamara hurumende isina chekutaura nepamusana paitaidzamara. Iye achizivikanwa kuti anga ari mumwe wemaactivists vaicriticisa hurumende. Zvinotipa kufungidzira kuti hurumende kana kuti masangano anofambidzana nehurumende ndivo vangave nechekuita nekutsakatika kwaitaidzamara.
Zvii zvinofanira kuitwa munyika kuti zvinhu zvakadai zvisarambe zvichiitika?
Hurumende inokwanisa kungozvichenura panyaya iyi nekuita zvose zvaingakwanisa mukutsvaga itaidzamara, nekuacknowledge kuti ivo sehurumende vakatadza basa rekudzivirira itaidzamara. Mhuri yaitaidzamara ine kodzero yekuziva kuti itaidzamara ari kupi, mupenyu here, akatisiya here. Zvese izvi vane kodzero, ende bumbiro redu remutemo rinovapa kodzero iyoyo, rinopa hurumende yedu chisungo chekuti inge ichidzivirira mwana wese weZimbabwe. Hatingararami munyika yekuti munhu anongotsakatika zvisina kana tsanangudzo. Zvinoreva kuti upenyu hwedu tose isu hunenge huri panjodzi. kana security yemunhu isina kudzivirirwa sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo uye zvinotarisirwa neAfrican Charter yedu muarticle 18.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vanhu vakawanda pamwe nemakambani vari kushushikana zvikuru nedambudziko rekushaikwa kwemagetsi munyika izvo zvinonzi zvava kuvhiringidza zvinhu zvakawanda. Asi hurumende inoti iri kugadzirisa dambudziko iri. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji munyika vanoti havasi kufara nokudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi nguva dzose munyika. Vanoti izvi zvauye kuvhiringa zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo sezvo magetsi akakosha zvikuru muupenyu hwavo. Mumwe mugari wemugweru amaifunga ikanyowa vanoti dambudziko rekushaya magetsi riri kuvhiringa mararamiro avo nemhuri yavo.
Magetsi ari kunetsa, anoenda makuseni 4 AM anodzoka 10-11 o'clock dzemanheru. Kubika chaiko chaiko ko kwakutonetsa, kutobika nehuni apa unobikira pai kuri kunaya, gasi riri kudhura.
Dambudziko rekushaya magetsi rakatarisana namai kanyowa idambudziko rakatarisanawo nemamiriyoni akawanda evagari munyika. Nyanzvi dzemagetsi dzinoti magetsi ari kushomeka munyika nekuti kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA iri kutadza kugaya magetsi anokwanira nyika sezvo michina yayo yachembera. Vaimbove gurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma vanoti dambudziko iri rinogona kupera chete kana michina inogaya magetsi ikawanda uye hurumende ikaisa mari inokwana parutivi.
Pana michina inogaya magetsi zvakakwana. Kana mishina inogaya magetsi, mimwe yacho yachembera inogara ichifa, haisi kugadzirwa nenguva. Saka magetsi anogaiwa anoramba ari mashomu. Uye zvekukariba, mvura yakawedzera, asi haisati yasvika pekuti mishina yese inofana kunge ichigaya magetsi.
Pari zvino ZESA iri kugaya magetsi anosvika mamegawatts mazana masere nemakumi mana nemanomwe kana kuti 847 megawatts. Huwandu uhu chidimbu chemagetsi anodiwa munyika. Kuti zvinhu zvifambe zvishoma, Zimbabwe iri kutenga magetsi anokwana mazana mashanu emamegawatts kubva kunze kwenyika. Mutevedzeri wegurukota rezvemhando dzemoto amai Magna Mudyiwa vanoti nyika yose inoda chiuru nemazana masere kana kuti 1800 megawatts pazuva.
Iwaya ari maviri aakupera, ari kusynchronizwa component to component kuitira kuti kana zvinge zvaonekwa kuti ari kushanda zvakanaka, then we commission one, tanga tatanga na unit 7 yoitwa commission, then we add 300 megawatts onto the grid, then the other one will be commissioned later. I'm not very sure how long it will take, but once we have got the two units that were completed, we have a total of 600 megawatts zvinenge zvaiswa pa grid. This means we have to reduce or to cut on some of our imports on electricity at the moment, which is amounting to almost 500 megawatts, and which is too much for the country to sustain. Saka tinenge tane magetsi aedha 600 megawatts toridzusawo chi pama imports.
Dambudziko remagetsi rinonzi riri kukonzerwawo nevanhu nemakambani asiri kubhadhara magetsi avanenge vashandisa, izvo zviri kupa kuti ZESA itadze kubhadhara zvikwereti zvayo zvekunze zvinodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuAmerica kumakambani akaita seEscom yekusouth Africa, Kahora Basa yekuMozambique neZambia. Vamangoma vanoti hazvibatsire nyika kana vanhu vasiri kubhadhara magetsi avanoshandisa.
Saka chinenge chichida ndechekuti mishina igadzirwe. Mishina kuti igadzirwe panodiwa mari newana mazvikokota vanonyatsogadzira. Ndochekutanga. Tu vanenge vachiwana magetsi vanofanira kunge vachibhadhara. Muripo wakakodzera unoita kuti magetsi, mishina yemagetsi igadzirwe, washandi vachibhadharwa, wachifara kuti varambe vachishanda.
Muna 2013 vezvematongerwo enyika zvikuru veZANU PF vakamanikidza ZESA kuti iregerere zvikwereti zvemari inosvika zana nemakumi manomwe mamiriyoni emadhora kana kuti US$170 million. Vazhinji vevanhu vaive nezvikwereti zvihombe vanosanganisira vave mutungamiri wenyika panguva iyi muchakabvu Robert Mugabe nemakurukota avo anosanganisira mutungamiri wenyika pari zvino vaEmerson Mnangagwa. Nyanzvi munyaya dzemhando dzemoto vatendai Marowa vanoti kugaya magetsi kuwange hakusi kufambawo zvakanaka nekuda kwekushomeka kwemarasha pamwe nekuchembera kwemichina.
Kana redambudziko remarasha togadzirisa kuti marasha asava nedambudziko kuwanikwa kunokwenywa magetsu. Tiri kuti kuuya kwehwange 7 and 8 kwakati nakei nekuti mapower station mamwe atinawo ano ari kuHarare Bulawayo nemunyati ari kure nemarasha zvekuti kuunzwa kwemarasha kwacho kunenge kune dambudziko uye magwenya aya achembera ava nemakore akati wandei mamwe akatotanga kushanda kuma 1942 kana zvazvo akavandudzwa apo neapo hazvirevi kuti anokwenya magetsi.
Zesa inoti netarisiro yekuti kuwanikwa kwemagetsi munyika kuchange kwave nani kubva muna chikumi wegore rino pachapera kugadzirwa magwenya ekuhwange maviri aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mudzimai wekuNigeria, Joy Jeff, uyo akabatwa nemhosva yekuendesa madzimai nevanasikana kuItaly, Spain neNetherlands kunoita zvechipfambi vachibatwa senhapwa, adzoserwa kuItaly kubva kuNigeria kwaakasungirwa kuti atange kupika makore 13 ari mujeri. Mudzimai uyu anga ava nemakore 13 achitiza ari pagwaro revanhu vaida kungwa nemapurisa zvakanyanya kana kuti most wanted list muItaly. Gurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vasvika muIsrael nhasi vakatakura shoko rekuti America iri kushushikana nekusagadzikana kwenyika iyi kwapa kuti vakawanda varatidzire. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nemutungamiri wehurumende wenyika iyi vaBenjamin Netanyahu rekuda kuvandudza mutemo kuderedza masimba evatongi vematare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo nyika yatarisana nesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino vemapato anopikisa, vemasangano akazvimirira, pamwe nevanhuwo zvavo vari kunyunyuta kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yanonotsa kuburitsa gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Izvi zvakaita kuti nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaAlan Norman Markham vaende kumatare vachida kuti matare amanikidze ZEC kuburitsa gwaro iri. Asi matare anoti ZEC inenge ichida kuti ipiwe nguva dzekugadzirisa gwaro iri kuti risange richikanganiswa nevanhu vanenge vachida kuzoita musikanzwa sezvakamboitika pane gwaro rekutara matunhu. Ukuwo ZEC iri kuti vanoda gwaro iri vanokwanisa kuriwana chero nguva asi riri remapepa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yebato reCCC mudunhu reAmerica vaTawanda Dzokora pamwe nenhengo yeZANU PF kuBritain Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti chii chavari kuchemera pagwaro revavhoti repadande mutande.
Chekutanga ikodzero yevana veZimbabwe yema political parties yema organizations ari muZimbabwe kuti kana wakumbira voters roll upiwe voters roll. Uye izvi hazvisingori kwedu chete, zvinhu zvinoita zvakatsigirwa nemutemo weZimbabwe nebumbiro remutemo weZimbabwe. Tiri musangano unoremekedza bumbiro remutemo, saka tinotanga tatarisa bumbiro remutemo kuti riri kuti ndosaka muchiona kutipusi kwakazara maloya magweta vanenge vachitoziva tenge tichitoziva kuti zvinhu zvatiri kutaura izvi ndo zviri kutaurwa nemutemo weZimbabwe. Kwozoitawo nyaya yekuti vanotiti isusu tiende tinopiwa voters roll rinoita iro mazimari akawanda kudaro yekuti uwane voters roll. Wonziwo unofanira kumira mwedzi miviri nehafu 58 days wakamirira kuti voters roll iroro rizoprintwa. Zvakamboitika kwani izvozvo? Ikodzero yedu yekuti tiongorore voters roll.
Dr. Mavaza, nyaya iripo iyo.
Dambudziko riripo ndekuti vanhu havasi kunzwisisa zeti haisi kuramba kupa vanhu gwaro rinonyorwa mazita evavhoti. Zeti iri kutaura zvinhu zviviri. Chekutanga iri kuti iyo hatina mari yekuti tifotokope voters roll yacho yese tokupai. Asi kana muchida uya uzotora ufotokope wega. Normally, the law says the voters roll must be unveiled to people. Unveiled is not given. People must come and see. Wanogona kuinspekta pavadira. It's unveiled to them. Iwarida kutora. Kaya urida kutora, hawisi kurambidwa. Itasa izuzu. Zeki hawisi kukunyimai. Mbo zeki akati hawisi kuramba. Asi tivi kuti, tika kupaye soft copy. Ino indasiwa na ayo. Mbozo wanakati wa soft copy of the elimination. Wakataka kuisa makoji na tasirio. Wakuta alitirezi ini ili kumadagaska. Nisiri zo zilipai. But the elimination of the report. Kote kati tawona saitika kujara mazana ila kura. Tika zizokoroza. Nekukupa imimi. Soft copy. Ino kanga niskwa. Taka zeti ya kumbira kujitipe nguwa tiga. Jilise tise ma safety catch measure. Ekuti hakuna. Anozo itazwakeza anoda. You cannot edit it.
Vadzokora, nyaya iri kutaurwa neZimbabwe Electoral Commission yakatsigirwa nedare yasimudzwa zvakare naDr. Mavaza yekuti kune vana mambara vanogona kukanganisa voters roll. Munoti
aiwa, izvo hazvitaurwe makore ano atiri munyika yatiri yatikurarama mazuva ano. Kune zvinofanira kuitwa neZEC. Kana ZEC riri sangano bato kana kuti organization inoziva zvainoita, inotoisa zvinhu zvakadaro izvozvo kuti pasawane chero ani naani anopinda. Zvino kana vachiti munhu wese anongouya opinda oita zvaanoda, zviri kureva kuti havana kuita basa ravo nemazvo. Saka havatorina kodzero yekuti vanga vachiita basa iroro kana vachitadza kuchengetedza voters roll racho. Nekuti havangatyore mitemo. Mutemo weZimbabwe unotibvumira isusu ende unototaurawo kuti kana tichida voters roll tofanira kuruwana, uye tofanira kuruwana nemutoo watinoda kuti soft copy here kana kuti hard copy.
Dr. Mavaza, imi seZANU PF mungapembera here kana makakunda vamwe vachiti havana kuwana voters roll?
Kukunda baba, kana tikakunda pane vanochema nekuti akundwa haambofa akapemberera nesu. Saka tatozvijaira kuti vachazongochema kana vachinge vakundwa. Isu tikakundwawo isu tinopemberera nawo. Saka hatisi kutarisira kuti ndingakanganisa sarudzo. Sarudzo ichaenderera mberi zvakanaka. ZANU PF ichahwina zvine mutsindo, tichapemberera. VACC vanokokwa kuzopemberana vachida. Kana vakarambawo tinongopemberera vasipo. Saka kana vakanyunyuta hazvitadzise ZANU PF kuenderera mberi nekuhwina nekutonga.
Vadzokora, nyaya yekuti sarudzo dzoitwa rimwe bato rokunda mamwe mapato muchichema sezvamuri kuita izvi, munoona sei?
Hambofa makaita mufaro muZimbabwe, hambofa makaita runyararo muZimbabwe. Nekuti kana tichiramba tichingoita macontested elections, tinoramba tiri munhamo yatiri. Vana veZimbabwe vari munhamo, vari kudya nhoko dzezvironda nhasi uno. Nekuti gore negore rinoitwa maelections kunenge kuine hondo. ZANU PF ichitsvaga nzira dzekuti ibirire, nekuti inenge ichiziva kuti ikangoita zvinhu zviri pachena chechetere inozvamburwa neTriple C.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica. Manzwa okubva kuna Dr. Simba Mavaza veZANU PF vari parunhare kuBritain neStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable nhasi, apo tiine hurukuro nemadzimai nezvemusangano weCommission on the Status of Women uri kuenderera mberi kumuzinda weUnited Nations muNew York. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti musakanganwa kuteerera zvirongwa zveStudio 7.
Soku isika atisi.